Muchere uyu wavekunzi development fund unobhadharwa pagore nemunhu wese ane mhuri kana kuti avesa imba. Hazvina kujeka kuti vanhu vanofanirwa kubhadhara mari yemuchere uyu sezvo masabhuku enzvimbo achibhadharisa mari dzakasiyana-siyana. Vamwe vevanhu vari kunyunyuta ava vave kusungirwa kubhadhara mutero wemadhora 10 emari yekuAmerica pagore iyo masadzimba aya ari kuti yawandisa sezvo vasiri kuona basa riri kuitwa nemari iyi. Mari idzi idzo dzinobhadharwa kumasabhuku dzinofanirwa kushandiswa mumabasa ekuvandudzwa kwenzvimbo dzavagere. Mumwe mugari wekukarengesha kumagunje vaRenius Kambarami vanoti hakuna munhu anofanirwa kubhadhara mari pasina budiriro asi vanhu vave kumanikidzwa nemasabhuku avo.
Hakuna munhu anofanira kubvisa mari, asi kana yako manje manje kuti vanhu vanzi ngavabvise mari, vanhu vanenge vangoita saizvozvo. Mari inobhadharwa pefemili ende mari iri kubhadharwa kumasabhuku, sabhuku ndiye anotakura bhuku rake nemari yake uende kubhadharwa kanzi.
Amai sarudzai kwenda vemubhuku rekwamudzimu kuhurungwe vanoti vanobhadhara mutero wemadhora 3 ekuAmerica asi pasina budiriro yavari kuona.
Sinzi takataura kuti dhamu, hapana kana kuuya, hapana kuuya. Rakatongo zvipa dhamu mvura iri kutobuda nokudivi tichitoendamo. Zvokutotiwo kupera kunongoitawo mvura mukunaya muye nedhamu iro ramutisina mvura.
Valoid Mapfumo, mumwe wevanhu vanogara mudunhu remagunje, vanoti vari kubhadhara madhora 5 ekuAmerica pagore. Vamapfumo vanotiwo havasi kupiwa magwara anoratidza kuti vabhadhara mari kukanzuru.
Tiri kuchembisa kuyekuyo vanobhadhara mutero yavo asi zvonetsa kuda kwemarisitsi kuti munhu azoziva kuti marisitsi ake chuwa yakasvika mukanze.
Vamapfumo vanoti vamwe vagari vasina mari idzi vave kubhadhara muripo wemabhagidhi 2 echibage izvo vanoti zvinopa kanzuru basa rekuzotengesa chibage ichi. Asi sabhuku Josiah Karengesha vekuhurungwe vanoti vabereki vanofanirwa kubhadhara madhora 5 pagore iyo vabereki vakawanda vanga vachitadza kubhadhara. Vakarengesha vanoti kuwedzerwa kwemari iyi kusvika pamadhora 10 ekuAmerica kurwadzisa vabereki. Sabhuku Karengesha vanoti pavanhu vanosvika 40 vari mubhuku ravo 10 chete ndivo vakabhadhara.
Yanga iri pa$5 hapana sabhuku akagara meeting asi kanzira ndovangoyava kuti $10 saka chita chingobata chiti $10 haigoneke nekuti vanhu vangachikundika $5 vangu inini chaitonditaura vanofanira kunga vakabhadhara 10.
Vakarengesha vanoti kusagadzirwa kwenzvimbo ndiko kunoita kuti vanhu vasabhadhare mari yemitero.
Chinonetsa pari zvinhu pari nhasi ndechekuti isi tinozobuda ari masabhu vambotuma kureta marumu kuti vaiti vakanosabhunda mari yavo kanzu vakaona kuti rodzi pane pashata vaenda vaiteera mari yavo kanzu unovataura kuti pane pakadai pashata. So kanzu yaiva ichigadzira ndomari dzainenge ichishandisa bati pari nhasi irodha reministri rakaiswa tara bva pesi patinongobhadhara mari aa chiri kuitwa nekanzu jeni harisi kuchiona.
Izvi zvinotsigirwa nasabhuku Clemens Mudzimu ava vanoti nguva yakare budiriro yaionekwa mumaruzevha zvaiita kuti vanhu vabhadhare mitero vakasununguka.
Mari yekare yaishanda kuti zvavazvo chipatara chedu chiyapora chiyapakachi changa chaine mubhedha wanepamusoka yakasika shaiki varwara ipapo yedikosatyika ipapo imadzi idzodzo yedikosatyika ipapo yaishanda mari izvo.
Sachigaro wekanzuro yekumaruva eHurungwe yeHurungwe Rural Council vaLove Joy Kalavina vakaramba kutaura nezvenyaya yemitero vachiti vanoda kutanga vaziva mazita emasabhuku nevagari vari kuti hakuna budiriro munzvimbo dzavo. Vanoona nezvemabasa ebudiriro mudunhu remakonde kana kuti District Development Coordinator vaBenjamin Zivanai vanoti munhu wese anosungirwa kubhadhara mari iyi kukanzuru kuti izoshandiswa mumabasa ebudiriro.
Imwe yacho asimwe inoitawo kamabasa ekanzuro bhozi zvinoitika nekuti vataina mukanzuro hamusi moga zvona nevaitiwana ukokwa zvose zvimwezvi zvinenge zvabvawo kune mari dzaiswa muhomwe imwe munhu wese uno kusungirwa kubhadharewo sakukazvo.
Patabvunza mudzviti kana kuti provincial administrator weMashonaland and West vaJosephat Jaji kuti sei masabhuku achibhadharisa mitero yemari dzakasiyana-siyana vati havazive vachiti vachaita tsvakiridzo yavo. Semuripo wekuita basa rekubhadharisa vagari masabhuku anowana zvikamu 10 kubva muzana pamari yaanenge aenda nayo kukanzuru. Nzimbo ya Sabhuku mumwe chete yakakura kubva pamisha makumi mana kusvika pamisha zana. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.